Sachigaro wesangano reZimbabwe differently abled cricket Valois Garaba vanoti zvinyorwa zviri pamusoro pevakaremara zvishoma zvikuru. Vagaraba vanoti zvakakosha kuti vakaremara vanyore pamusoro pezvinhu zvinoitika muupenyu kuitira kuti veruzhinji vavanzwisise.
Dai takoshesawo kunyora nokuda kwokuti mabhuku iwaya ane zvimwe zvinhu zvaanoita kuti kadai munhu akaverenga bhuku akaridzokorora zvakare anotanga kuona maonero mamwe akasiyana.
Izvi zvinotsigirwa nemunyori wemabhuku evechidiki wekukaroi vaDavid Murambwi avo vane cerebral palsy. Vamurambwi vanoti vakawanda vakaremara vanofanira kushandisa zvipo zvavo zvekunyora.
Vamumabhuku haaneni kuenda kuchikoro, anongoda ruzivo kwako. Saka kana une chipo chacho usati handa kuenda kuchikoro, tanga kunyora.
Imwe nhengo yeTracy Nyakupinda Albino Foundation vashingirirai Nyakupinda vanoti kusanyora nhoroondo dzavo kunoita kuti vakaremara vasawane vanovanzwisisa. Vanopa semuenzaniso nyaya yakaitika kugokwe mugore ra1990 apo vana vasope vakatorerwa munda wavakange vasiyirwa nevabereki vavo. Asi izvi zvakazogadziriswa nedare.
Nekuda kwokuti pane vamwe vanhu vakabva vaita ruchiva vaidawo munda iwoyo, pakabuda pfungwa yekuti vanhu imimi hamukwanisi kurima nekuti zuva rinokukanganisai, saka munda hamunei nawo, munda wabva watorwa. Zvakabva zvaita kuti mhuri ikwanise kurarama munzara. Inhau yakazokwanisa kuendeswa kumatare vakazopiwa munda wavo. Machallenges akanga aripo ndeyekuti vanhu havana kunzwisisa kana chinzi zuva rinokanganisa vanhu, hazvirevi kuti vanhu havasina chavanokwanisa kuita muzuva.
Vanomiririra vakaremara muparamende Senator Joyce Timire vanoti vachashanda zvakasimba kuti pave nezvirongwa zvinosusukidza vakaremara kuti vanyore mabhuku anotaura pamusoro peshuviro dzavo pamwe nematambudziko avanosangana nawo muupenyu.
Kuti vanhu vanzwe kana tichiirwisa hondo yekodzero dzedu vakaremara, vanogona kuzvinzwisisa zvakanyanya munhu kana achizviverenga achinzwa kuti uraitewo saka vana vandozvo vanosangana nazvo nhai. Saka ndinoda kuti nevemhuri yokwangu hationei kuti tibude nezvinyorwa.
Sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaMemory Cherere vanoti vakaremara vanofanira kuburitsa zvinyorwa zvavo zvinoita kuti pasi rese rivanzwisise.
Ndinobvumirana nepfungwa yekuti vanhu vanonyatsotsanangura mhando yeupenyu hunonyanyonzwisisika ndivo avo vanorarama upenyu hwacho vanenge vachitsanangura.
Sachigaro veZimbabwe Media Commission muzvinafundo Rubi Magosongwe vanoti vakaremara vane shungu dzekurodza manyorero avo vanokwanisa kuwana rubatsiro kubva kuUniversity of Zimbabwe.
Basi rezvemitauro neuvaranomwe repaUniversity of Zimbabwe kuFaculty of Arts patori nechirongwa izvo zvekutaura kwatiri kuita, chinyorwa chiri kuitwa pamusoro pevakaremara sichitarisana nemutauro. Saka izvizvi kuri kuti vanenge vakaremara vanokwanisa kunge vachikokwawo.
Nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku dzinoti zvinyorwa zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa zvinoitika muupenyu hwevanhu vakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.